Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 3/2021 Magatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekutanga chekubaya nhomba chinoenderera mberi vatori venhau vachibayiwawo nhomba iyi. Veruzhinji vopa maoniro avo zvichitevera kusiya basa kwevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Vanoita mabasa akasiyana siyana votaura pamusoro pekunyevenutswa kwemitemo inobata denda reCOVID-19. Ii ndio mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo chikamu chekutanga chekubaya vanhu nhomba munyika chave kusvika kumagumo, vamwe vatori venhau muguta reBulawayo vabayiwawo nhomba iyi nhasi. Bazi rezveutano rinotiwo chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka munyika yose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vatapi venhau vanechitsama vanoshandira makambani akasiyana siyana kusanganisira mamwe ehurumende vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 muBulawayo. Izvo zvaitika mushure mekunge kanzuro yeguta reBulawayo ichishanda pamwe nebazi rezveutano yatara zuva ranhasi sezuva rekuti vatapi venhau vange vachida kubayiwa nhomba iyi vabayiwe. Mumwe wevatapi venhau vabayiwa ndimuzvare Abigail Kupe, avo vaudza Studio 7 kuti vakamborwara nechirwere cheCOVID-19 saka vatora danho rekuti vabayiwe senzira yekuedza kudzivirira ivo pachavo pamwe nemhuri yavo.
Isusu semajournalist wa frontline workers tinosangana nevanhu vakawanda wanda, so tinoda kuti tive prevented from this pandemic. Inini I was once positive, I don't want to be positive, so I don't want to be positive again because I know the experience ndine vana and so forth, so if I get exposed I know my kids will also be exposed, so I think this is a good initiative for us. Isusu majournalist
mumwe womutapi wenhau muzvare Tanaka Gumbo ataona zvakanaka kuti abayiwe nhomba sezvo achiziva kuti basa rake rinoita kuti asangane nevanhu vakawanda, izvo zvinoita kuti ave panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Muzvare Gumbo vati vanhu havafanirwe kutya kubayiwa sezvo nhomba dzose dziripo dzakatambirwa neWorld Health Organization kana kuti WHO uye dzakaitwa navana mazvikokota munyaya dzezveutano.
Pane zvese zvinhu zvinyowani zvinenge zvichiitika hapamboshayikwi mutauro mutauro. Isusu wose vanhu tingave tisina ruzivo rwakanyanya, but kana mascientists nana chiremba vachitudza kuti zvinhu izvi zviri safe, I think zvirenge zviri nani kuti tinenge tichitora knowledge atinenge tichipiwa nevanhu vari at a more advanced stage than isusu, because they have tried this thing and vakaona kuti zvinoshanda and they feel kuti ndonzira yekuti vanhu vangadziviririke.
Mutauriri wekanzuro yeguta reBulawayo amainesi Sampofu vaudza Studio 7 kuti kanzuro ichishanda pamwe nebazi rezveutano yanga yasendeka parutivi zuva ranhasi kuti vatapi venhau vabayiwe sezvo vari vamwe vevanhu vanoita basa rakakosha.
Cinema journalists from different media houses ari kuuya pano pa small city hall kunobayiwa to protect them against COVID-19. Izvi tiri kuita se kanzuro ichishanda the Minister of Health, nekuti it's under the national program COVID-19 vaccination. So tinota kutenda majournalists kuti vauya.
Vakafanobata chigaro cha Provincial Medical Director wedunhu reBulawayo, Dr. Welcome Mlilo, vati havasi kukwanisa kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu reBulawayo, asi vati vane chokwadi chekuti vachakwanisa kusvika pavanhu vanopfuura zviuru zvitanhatu vavanotarisira kuti vabayiwe nhomba. Provincial Medical Director wedunhu reMatlele North, Dr. Mneka Ipadingani, vati kubaiwa nhomba kwevanhu mudunhu iri kwakati nonokei kutanga sezvo vanhu vange vasati vave neruzivo rwakakwana. Asi vati kusvika nezuro pane vanhu vanopfuura zviuru zviviri vange vabaiwa nhomba iyi mudunhu ravo. Taedza kunzwa kubva kumutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei munyika mose, asi vati havakwanisi kutaura nesu sezvo vati vange vari mumusangano. Chikamu chekutanga chekubaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 chakatanga munyika svondo rapera chakanangana nevashandi vanoshanda mune zveutano, vechiuto nemapurisa pamwe nevanoshanda kumabhodha enyika. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yainge yabaya vanhu zviuru makumi maviri nechimwe nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu, 21,456, vakange vabaiwa nhomba iyi kusvika mukupera kwezuva nezuro. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti chinangwa charo ndechekuti vanhu vose vari muAfrica vanodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri emamiriyoni vabaiwe nhomba yeCOVID-19. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wevatori venhau waitwa padande mutande nhasi weCOVAX, mukuru weAfrica CDC Dr. John Gengason vati sangano ravo richaramba richishanda kusvika vanhu vemuAfrica vawana nhomba yeCOVID-19.
I join others, His Excellency the President of Ghana, Excellency Nana Akufo, in the greater aspiration of a continent of 1.2 billion people that we have to, will not stop at anything until we vaccinate the population of the continent appropriately.
Ndinobatana nevamwe kusanganisira nemutungamiriri weGhana vanana Akufo Addo mutarisiro yekuti tibaye vanhu vedu 1.2 billion nhomba. Chichaita zvese zvinoita kuti tibaye vanhu vese ava.
Vatiwo senzira yekuona kuti zvishuviro zvavo zvazadzikiswa, vati nyika dzemuAfrica dzichaita musangano mwedzi unouya musi wakubvumbi 12 kuti vaite hurukuro dzekuti Afrika igadzirewo nhomba dzeCOVID-19 sezvo nhomba idzi dziri kuwandirwa zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti dzishomeke pari zvino. Nyika dzine mari dziri idzo dziri kutenga mishonga iyi zvakanyanyisa.
I'm very delighted to announce that the African Union Commission will be hosting a meeting on April 12 under the leadership of Chairperson Musa Faki. We're bringing the continent together to develop a roadmap and a framework that will enable Africa to begin to address with specifics key milestones to begin to manufacture vaccines on the continent.
Ndine mufaro kuzivisa kuti Africa Union Commission ichaita musangano musi waApril 12 pasi peutungamiri wava Musa Faki kuti Africa ikurukure urongwa hwekuti ikwanise kugadzira nhomba.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati zviri kurongwa zvakakosha, vakati kugadzira mishonga yemuAfrica kunobatsirawo kuti vanhu vemuAfrica vasazove ivo vanopedzisira kupiwa nhomba.
Africa inofanira kutanga kugadzira nhomba iri yega. Tinozvikurudzira unyanzvi hurimo muAfrica hwokugadzira nhomba. MaExperts tinawo, changosara ndechekuti vatungamiri vave nepolitical will yekuti nhomba dzigadzirwe muAfrica. Muchaona zvinhu zvichinja zvikuru. Torega kuramba tichingori kumuswe kwenyaya yemavaccines, asi toendawo pamberi. Unyanzvi hwacho tinogona kuhuwanawo kune vari kutogadzira kudhara yezvino. Vanoita technology transfer nokukurumidza kana zvapindirwa nana World Health Organization. Zvinotibetsera.
Kana uyu wapindwa nenyanzvi dzakasiyana-siyana kusanganisira mukuru weWorld Health Organization Dr. Tedros Adhanom nemukuru weUNICEF amai Henrietta Fore. Zimbabwe iri kutarisirwa kuwana nhomba mamiriyoni matatu pasi pechirongwa cheCOVAX. UNICEF yatiwo iri kushanda nevendege pamwe nezvikepe senzira yekuona kuti nhomba pasi pechirongwa cheCOVAX dzasvika kunyika dzinotarisirwa kuti nhomba idzi dziende. Zimbabwe sedzimwe nyika dzepasi rose iri mubishi rekurwisa chirwere cheCOVID-19, icho chauraya vanhu chiuru chimwe nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana negumi nevashanu, 36,115, zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevatanhatu nechirwere ichi nezuro. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyevenutsa nezuro mutemo inobata chirwere cheCOVID-19 kuitira kuti vanhu vatange kuita mabasa avo, asi vachitevedzera gwara reWorld Health Organization senzira yekuona kuti hapana kutapuriranwa kwechirwere ichi. Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Panguwa iyo vamwe vanhu vari kuzengurira kubaiwa nhomba yeCOVID-19 yeSinopharm iyo yakapiwa Zimbabwe neChina. Vamwe vechidiki vakambobatwa nechirwere ichi vari kukurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba iyi kuti vachengetedze utano hwavo. Michael Way, Studio 7, abata muzvare Samantha Muzoroki avo vakambobatwa nechirwere cheCOVID-19.
Semunhu akamborwara nechirwere cheCOVID-19, ndinoona kuti kubayiwa iyo yatiri kuti vaccine kwakakosha, nekuti zvandakasangana nazvo mukurwara asi zvinhu zvandinomboshuvira kuti munhu awane. Saka kana pane mukana wekuti munhu anokwanisa kudzivirira, kana chikazomubatawo chirwere ichi chimubate mune zvakanaka, kana kuti chitomunzvenga zvamuchose, zvinenge zvakanaka.
Tinonzwa vanhu vazhinji kusanganisira vana chiremba navana mukoti vachiti vari kutya kutora nhomba iyi nekuti vazhinji havasati vapiwa ruzivo nezvenhomba iyi. Tipeiwo maonero enyu nezvedanho ravari kutora iri.
Hongu, vanhu vazhinji vari kutya kuti munhu uite chinhu chausina ruzivo nacho zvinotinetsei. Saka panoda kuti munhu ave nekunzwisisa iyo yatinozoti pachirungu backdrop, kwaunenge uchiti ndokwandiri kutora ruzivo rwangu nekutora kutsigira kwehana yako kuti aiwa ndanzwisisa kuti ukabayiwa vaccine iyi uchange wamira papi panhau dzeCOVID, uye kunzwisisa kuti aiwa vaccine hongu yakagadzirwa panguva yatanga COVID, zvikada mamwe mavaccine anotora nguva yakareba, mamwe asati atora nguva pfupi semabudiro akaita yeCOVID-19. Asi zvinenge zvichida kuti vanhu vagare navo pasi, paitwe kakuchinjana keinformation from vanotitungamira or the governing authorities ku Ministry of Health or vanhu vane ruzivo rwakadzika nenyaya dzeCOVID nevaccine iyi, kuitira kuti isusu patinobvunza mubvunzo o patinenge tine kusavimba nezvavanenge vachitiudza, vanotiratidza ende mune zvine rudo nezvine mwoyo munyoro, so that isusu tinotambira zvakanaka, nekuti pane zvakawanda zviri kutaurwa.
Hurumende ikatanga zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa vanhu nezvenhomba irimo munyika, nemaondero enyu mungati ndizvo zvichaita kuti vanhu vave nechivimbo chekuda kutora nhomba iyi here?
Ndinowirana nazvo kuti hurumende ikatanga kudzidzisa vanhu nezvenhomba iri munyika iyi, vanhu vanotichinjei mafungiro avo, nekuti pari zvino kunze kwatiri nekushanda kwatinoita nevanhu tiri kuona zveshuwa vanhu vanouya vachitaura vachiti zvinonzi zvakanyorwa mubhaibheri kuti pachaita nguva yekuti tichaiswa mamicrochip mumiri yedu. Saka vanhu vari kutya, ende kutya uku hatingambovati vanhu vakaipa, nekuti hapana chatati tawana chiri kuita kuti vanhu vazorodze pfungwa dzavo vazive kuti aiwa vaccine yako yakuzodzivirira, yakangofanana nemavaccine ari kubayiwa vanhu for polio, diphtheria and the other six killer diseases rather.
Avo ndimuzvare Samantha Muzoroki, mumwe vanhu vakambobatwa nechirwere cheCOVID-19 vakachikunda, vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Kusiya basa nezuro kwevaimbova mumwe vatedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vachipomerwa mhosva dzeupombwe kwamutsa mutauro munyika wekuti ndiani achatora chigaro chavo. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mazita ari kutaurwa anosanganisira nhengo dzepolitbro, murongi wemabasa muzanu PF vaobert Mpofu, gurukota redzidzo yepasi vakain Matema, mutauri wezanu PF vasimon Kayamoyo, amai Stembiso Nyoni, kwozoti vaimbo vemukuru weZimbabwe Defence Industries vachinga Dhuve, gurukota redunhu revulawayo amai Judith Ncube, mutauri weparamende vajacob Mudenda, pamwe nemukuru wemauto General Valerio Svanda. Vanongura nyaya dzematongerwe nyika vaSteven Svanda vati zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachadoma munhu anobva kuZapu sezvo vamuhadhi vaibva kubato iri. Vati mazita mazhinji ari kudomwa ndevanhu vane nhoroondo mubato riri kutonga.
Tine zvekare vachinga Dhuve vanga vari mukuru wemahovhetsi. Tingati vane rekodhi yakanaka zvikuru isina kunyanyoshata. Takatarisana nezvematongero enyika zvekare, uyezve munhu ave machuwa. Hatina kumbobvira tanzwawo nyaya dzakewo kana dzekuba kana dzekumadzimai uko. Tive zvekare navaobert mpofu. Vaobert mpofu vagara mumusangano uyeze senior member yeZapu.
Vaalfios Mapuranga vati vanoona sekuti chigaro ichi chichapuhwa munhu ane nhoroondo yechiuto.
Chandinoona ndechekuti pachaita hapo makwikwi pakati paobert mpofu, Simon Kayamoyo naphilip Valerio Swanda. Asi ndinoona Philip Valerio Swanda ane chimukana wekuti ndiye anogona kutora sekuti ari kubva nekuchiuto.
Chipanga mazano musangano reRevolutionary Research Institute vachenesani ndungwaka vaudza Studio 7 kuti chibvumirano cheUnity Accord cha1987 chakaenda nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vanoona sekuti vaMunangagwa vachasarudza munhu wavanovimba naye zvisinei kuti ndiye anokodzera kuvepo here kana kuti kwete. Vati kubvira muna 1987 paidomwa vanhu pachigaro ichi pachitevedzwa ukuru hwevanhu kubva kuZapu, asi mazita mazhinji ari kutaurwa ane vanhu vasingakodzeri kutora chigaro ichi kana izvi zvikatevedzwa.
Because muzanyo inezvi hakuna munhu atingataure Obert Mpofu is a non-starter. He joined Zapu zano before 1980. Makaracters akadaro haakonsidwe as unit material. Ana Chinga vakazongwavo vakakurumidzira kujoina. You don't understand kuti cycle zano is a clear reproduction, you know, like capitalism.
Izvi zvatsinirwa navaButler Magwizi avo vakarwa hondo vari kuZipra. VaMagwizi vati havanei nekuti ndiani adomwa, asi kuti vanoda munhu anoyananisa vanhu munyika.
Asi tanga tichifunga kuti pakavapo national unity approach, particularly tichitora iyo Zapu nokuti ndiyo yakagwa hondo, iko zvinezvi vakasara vari vaviri, Chiwenga naMunangagwa pamusoro, homwehe vachatonga, asi hakwanisa pasisina national unity.
Pasi pebumbiro remutemo wenyika, mutungamiriri wenyika ndiye anodoma vatevedzeri vake. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba kutaura zvizhinji pamusoro pekuti ndiani achatsiva vamuhadhi kuhurumende, vachiti inyaya yemutungamiriri wenyika nehurumende.
Kana ivo mutungamiriri wenyika kana vachinge vataura nemashoko avo kuti vati ndo zvatinotevedzera izvozvo, we must accept to be led and naizvozvo tinopiwa direction. And only the president can give us that direction.
Kunyange hazvo vakasiya basa kuhurumende, vamuhadhi havasati vasiya chigaro chavo kuzanu PF, uko vari mumwe vatevedzeri wavaMunangagwa. Vamuhadhi vakasiya basa nezuro mushure mokufumurwa pamadande mutande akaburitsa mavhidhiyo ane mashoko avamuhadhi vachitaura nyaya dzepabonde nemadzimai echidiki anosanganisira madzimai evanhu. Nyaya iyi yaigara yakaburitswa nebepanhau repaindanet reZim Live. Vamuhadhi vakatombobuda svondo rapera vachiti aive manyepo, asi Zim Live yakati yaimira nenyaya dzayo dzokuti vamuhadhi vari kushandisa chinzvimbo chavo zvisiri izvo uye vachikonzeresa kuparara kwedzimba. Bato reZanu PF richaita musangano waro wePolitbro mangwana, uye nyaya yavamuhadhi inotarisirwa kuzeiwa pamusangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wematikitivha muAmerica vaChris Ray vari kupa humbowo mudare reparamende pamusoro pezvakaitika muAmerica musi wa6 ndira, apo vatsigiri vevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakonzera mhirizhonga. Nhengo dzedare idzi dziri kuda kuziva kana FBI yakazivisa zvakakwana mamwe mapazi ezvemutemo, sezvo bazi iri raive nemashoko airatidza kuti paive neurongwa hwekuita mhirizhonga. varei varikubvunzwawo pamusoro peurongwa hwebazi ravo mukurwisa mhirizhonga inokonzerwa nevanoita zvekupfurikidza mwero muAmerica uye kuchengetedzwa kwenyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti mhirizhonga dziri kuitika kumaodzanyemba kwakadziva kumawirira kweNigeria dziri kuita kuti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana mashanu vatize misha yavo vachinopotera kuNiger. Sangano iri rinoti kurwisana mudunhu iri kwava nemakore kuchiitika, asi rwendo rwuno kwakanyanyisa, izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda vaende muupoteri. Kwazvo mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vakarerutsa mimwe mitemo yekuti vemabhizimisi vaite basa. Zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka, vamwe vachiti hurumende haina urongwa hwakajeka hwekubatsira varombo munguva dzakaoma. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi idzi dziri kuyambira kuti kuvhurwa kwemabhizimisi hakurevi kuti nhamo yapera. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube vakazivisa gore rapera pakuparura bhajeti ravo kuti vari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hukwire nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana, kana kuti 7.4%. Asi mukuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, sangano remabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce razivisa kuti upfumi huchatodududza kumashure huchisvika pamainus 6 kana 9% mugore rino. Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Hurumende yanga isisakwanisi kuramba yakavhara kuti vanhu vatadze kuita mabasa avo. Upfumi hweZimbabwe mugwandichimuka hwakaondoroka. Vanhu vashoma chose vari kumukira kumabasa ekumakambani makuru. Iwo unozviziva kuti izvombariro nenhungo dzeupfumi takavesa kare, zvokuti vose vava kuwana chouviri vakawanda vacho ndevemusika nevaya vanoita zvekuzvisevenzera. Zvakare nyika yedu ine urombo nekutambudzika zvinoita kuti kana vanhu vasingabudi vachitsvagira chokudya pachavo, hurumende haina zvinobatsira zvekupa mhomho yose iyoyi kuti idyi zvayo yakagara mudzimba. Dzimwe nyika Blessing dzakavaka matura njanga nematara vakachengetedza upfumi hwavo. Izvozvi vaakudzokera kumatara iwayo vachinotora zvavakachengetedza vachibatsira vanhu vemunyika idzodzo panguva ino yekutambudzika yeCOVID-19. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatakatadza kuita seZimbabwe.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Tine vashandi vakawanda vange vakagara kudzimba vasingatambiri, nenyaya yekuti maemployers avo vari kuti havasi kuita mari. Nevaya vanozviriritira vanozvishandira vega, mabusinesses avo ange akavharwa. Zvinotoreva kuti lockdown zvayo yange iri nguva yakaoma kune vanhu vakati wandei. Hatina kumboona ruvatsiro rwakabva kuhurumende.
Mutungamiri wetsangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vatambira danho rekuvhurwa kwemabhizimisi vachiti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Tinoona kuti kureruswa kwaitwa uku kuchabatsira mabhizimisi kuti atange kunyatsoshanda nekuvandudza mabasa avo zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya.
Kurerutswa kwaita lockdown pachokwadi chaipo tirikunzwa kuti kusungunuka kwevanhu vazhinji vanga vapinda munguva yekushungurudzika nekushaya zvekudya. Saka tiri kutotenda kuti zvatendera kuti vanhu vakwanise kumhanya mhanya vachiita mabasa mhuri dzavo dzichirarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Tese tinoziva kuti Zimbabwe haina masocial safety nets anopiwa kunana South Africa South Africa tingati ine vanhu 15 million vanopiwa mari nehurumende kuti vasatambura. Kuamerica hatichatotauri. Kuna unemployment benefit nema social services anopiwa mari dzinopiwa kuvanhu kana pasangana nedambudziko. Manje muno muZimbabwe lockdown yakasvika nyika iri mu intensive care unit. Saka kuzvira lockdown zvava kureva kuti kwakutoisa nyika kwamufiganebwe.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagarire evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichishanda nemasangano akaita seWorld Food Program kana WFP nePlan International iri kubatsirawo vamwe vari kushupika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vanyorese nebazi rezvemagarire evanhu kana vachida rubatsiro, uye inoti gore rapera yakabatsira mhuri dzinodarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nematanhatu kana kuti 276,000. Rimwe remasangano anomirira vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti riri kufara nemafambiro aita zvinhu muHarare nhasi apo nhengo dzaro dzadzokera kumabasa. Mutungamiri wesangano iri vasamwe wadzai vati havo pane zvimwe zvinoda kugadziriswa nemakanzuro nehurumende zvakaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena uye zvimwe zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vanotiwo vakatarisira kuti hurumende ichaita zvirongwa zvekudzidzisa vanotengesa mugwagwa nezvenhomba yeCOVID-19 iri kubayiwa vashandi vezveutano nevamwe pari zvino. Kati nzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vanhu nhasi yanga iri bata wabata, vanhu vachivhura misika yavo, vanhu vachivhura masmall businesses avo vachitanga kushanda sebokawo tambotenderera kutare Harare tichitarisa kuti tione kuti zvakamira sei. Ndinokupura kuti ruzhinji remain formal traders vakwanisa kunge vachienda kumabasa nhasi. Hapana matambudziko atamboti taona nhasi kana kushungurudzwa nemapurisa nezvimwe zvakadero. Saka tinotarisira kuti zvinongoramba zvichienda mberi zvakadaro nokuti vanhu varida kushanda kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Zvii zvikwanisiro zvamunofunga kuti vehurumende nemakanzuro vanofanira kugadzirisa vanhu vachidzokera kumabasa kudai vemumigwagwa?
Ndingati pane nyaya mbiri dzakakosha. Tinoda maPPEs kuti hurumende ibatsire mainformal traders nemaPPEs. Mukatarisa nyaya yokutestwa matemperature, mari dzacho dziri kudaidzirwa nemakambani ari kuita izvozvo dzakawandisa. Satoda kuti hurumende ipindire kana ikaita kusubsidize nyaya idzodzi so that ma informal traders havadhuirwi nekuti vawane mapepa ekuvakwanisa kuti nge vachishanda. Nyaya dzezvinhu zvematemperature zvinotesta zviya dziri kudhura. Echipiri, nyaya dzemamarkets ari kunzi ari kugadzirwa ngaakurumidze kupedzwa so that vanhu vanoenda kundoshandira pane mvura. Pane zvikwanisiro zvese zvinoita kuti basa remainformal traders ringe rakareruka, vange vachishanda vakajeka, vasange vachiwanikwa varivo vanokonzeresa kupararira kwechirwere chadai kumisa mabasa pasi rese.
Pane here dzidziso yamuri kupa avo vanotengesa mumigwagwa pamusoro pechirwere ichochi cheCOVID-19 uyezve nenhomba itsva ichangobva kusvika munyika iyi yesainofa?
Nyaya hombe iripo ndeyekuti isusu semainformal traders tinogamuchira chirongwa chevaccination nokuti tinozviziva kuti ikonomi yedu ivhurike tinofanirwa kunge tatoita chirongwa ichocho. Mukatarisa dzimwe nyika dziri pamberi pedu seZimbabwe dzafamba chose dzakwanisa kuvaccinata vanhu vakawanda mamiriyoni nemamiriyoni evanhu. Saka kuti ikonomi yedu ivhurike tinoona isusu seboka kuti tinofanirwa kuwanikwa tichikurudzira mamembers edu kuti ange achipindawo muchirongwa ichochi ndokuti tikwanise kunge tichivhura ikonomi yedu. Saka seboka hationi kushata kwazvo, but inonga vachikurudzirawo hurumende kuti inge ichipa information vanhu vazive kuti chirongwa ichinofamba sei. Nokuti sokuzova kwamuri kuita kune vamwe vari kupambadza mashoko ekushyidzirana kuti kana ukazobayiwa unosangana nezvakadai pamuviri wako. So ibasa rehurumende neivo vana madoctors edu kuti information inge ichipiwa vanhu vanhu vazive kuti aiwa manyepo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasamwe wadzai vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki zvichitevera kunyevenutswa kwemitemo yeCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Chirongwa chekutanga chekubaya nhomba chinoenderera mberi vatori venhau vachibayiwawo nhomba iyi nhasi. Veruzhinji vopa maonero avo zvichitevera kusiya basa kwevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Vanoita mabasa akasiyana-siyana votaura pamusoro pekunyevenutswa kwemitemo inobata denda recovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.